zvizvati siyanini mashandiro akaita ndini ndakuudzei kuti ndiri kupsl ndakagona kunegosheta ndikaunza sponsorship yeeconomic ndikaunza sponsorship yedaily ball ndikaunza sponsorship yeok yainzi ok yozabhora ndikaunza sponsorship yainzi mailnet nao zviri kuitwa nezvipa zvatisiyanei nemasenzero ataita mukutsvaga sponsorship nekuti zvinodikanwa kana uchitsvaka sponsorship pagai sponsorship inoereka dzimwe sponsorship inoita kuti vamwe vadonhedze rute kuti vade kushanda nezvipa nao ndikaona sponsorship yakawanikwa navachiyangwa vachinyorerana navawikin homu tinoigamuchira sesponsorship ichayabatsira asi tinondiita kuti ndisanyatsonzwa manyukunyuku pamusoro pazvo ndezvekuti isponsorship iri pakati pevanhu vaviri haisi yatingati icorporate sponsorship pachirungu ende zvakare haisi patinoti yatinoti pachirungu specific pari kunzi tatenderana kuti ndichabisa 1 million asi haisi kutsanangura kuti 1 million iyi ichaburiswa sei imiriyoni iri kunzi ichabuda vachiyangwa kana vari pachigaro saka sponsorship dzinenge dzakadaro hadziwanzo pamanyau ende hadzinyanzokurudzira mamwe makampani
semaonero enyu chii chingaitwe nesangano reZIFA kuitira kuti sekutaura kwamaita vawanikwe ivo vachikwezva vamwe vangauye kuzotsigira nyaya iyoyi yenhabvu munyika
vanofanira kuchenesa zita ravo zita rekuti ZIFA pari zvino kasviba ya munoona iye zvino tine sarudzo ichangopera sarudzo iyi kune veruzhinji haina kufamba zvakanaka vakava nekumenedzerana kuti pakashandiswa mari kuti vatungamiri varipo iye zvino vange vachitonga vemakambani havafariri kunzwa zvinhu zvakaita saizvi vanofanira kunge vachijekeswa kana tichinge tichiita sarudzo touya utungamiri huya hunonzi pachirungu secretariat iye zvino secretariat yeZIFA haisi secretariat inoonekwa neveruzhinji tichisanganidza vemakampani sesecretariat yakarongeka iyoyo secretariat vanoda kuti vapagadzirisa ndo pataifunga kuti panzvimbo pekuti vatandanise vapasuwa taitofunga kuti zvimwe vangadai vakatotanga nekudzinga secretariat haisi secretariat inopa vemakambani rudo rwekuda kushanda neZIFA nekuti zvakanyorwa nezvimabatiro anoita secretariat kusarongeka kwacho vanhu vanodzoka votya.